Hello, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, and we are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I am your host, Evans Zininga. And today on Live Talk, we are discussing the status of persons living with disabilities in Zimbabwe at the backdrop of expressions and concerns over being mocked and undermined by some people during a fierce debate on profits, genuine powers on social media on healing the disabled. Zimbabwe is a party to two international conventions on persons living with disabilities. They include the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and African Charter on the Rights for Persons with Disabilities, which mandates state parties to outlaw any harmful practice applied to persons with disabilities. The Persons with Disability Bill, which is expected to replace the Disabled Persons Act, Chapter 17.01, is still to be heard in Parliament. A Covenant Church leader in Masingo, Pastor Kava Mugwadi, spoke to Studio 7 earlier in the week and said people were playing with fire by dragging the disabled in their fights. We also had Muzare Rimbai Munyaradzi variku zvishavani avo vanotiwo kushorwa nekutarisirwa pasi vachitwa nhambe tambe nevanhu pakuprofita nekusanamatirwa zvinovashungurudza. Katinzwei vachitaura.
Social media inyaya isingatiitiri zvakanaka ine nevamwe vangu vane hurema, nokuti isu kuti tive zvatiri tisafamba tisataura tisaona hatina kuzvida. Asi kuti chatinofanira kunzwisisa mukati menharaunda dzatinogara, ngazvo tinongori vanhu takafanana, ngatirege kuda kuzvidza munhu nezvaari, ngatigone kubambishirana. Nokuti kana tikaramba vachirarama vachitoropodza iki zvatiri, vakaramba vachitoropodza zvine hama dzangu, zvinobva zvawedzera kuti vaumanamudziro kwatiri, tinobva tazvidya mwoyo. Kuvatisaka ini handisi chinhu panyika, handisi munhu anotarisirwa zvakanaka munharaunda, ndobva ndawedzera kuti rimwe dambudziko rechirwere chepfungwa. Zvinova zvinozotitadzisa zvekurarama, voramba zvavachingowedzera mazimbe pamusoro pemamharasi. Ini tinoti vanhu vanotaura mashoko iyayo tichatogara pasi nevakuru vedu timbofamba tichidzidzisa, kuzva kuti munhu wakaremara munhuwo ngatigamuchirana, cheka wose manhanga, hapana asina mhotsi. Inini ndiri munhu zvandisingagonikufamba, asi nezvandotogona usika vavatigamuchiri. Vaprofita regai vaite basa ravo ravakatumwa naMwari, kwete kuda kuvapawo miedzo vachishandisa zvatiri. Vavakwanisa kutigamuchira vadzidziswe, ndiko kuti vagokwanisa kudzidzisawo vamwe vari nokuno, nokuti zvinotaura nevanhu vakuru sika vanhu vakuru vanhu vasingagonitora mutauro wakanaka. Vari kumasure vachadzidziska. Ndinokumbira kuti tichatofamba kunzvimbo tichidzidzisa kuti munhu wakaremara munhuwo ngagamuchirwe semunhu, ngapfuukudze mutsake.
Avo vange vari Muzare Vimbai Munyaradzi vanogara kuzvishavane vaitaura nemutori wedu wenhau Godfrey Mutimba kuzvishavane kwakare. Hurumende yakapawo makanzuru mazuva maviri ekuti vabvise vanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo nechisimba. Bindauko rinonzi nevazhinji vanorarama nehurema vanoitawo muchitsama munyika imomu. Studio 7 yanzwawo kune nhengo yedare reparamende vari Gweta vaagency Gumbo, avo vanoti hurumende pakutora danho iri yakaratidza kuti haina hanya nevanhu. Ngatinzwei vachitsananguravo.
Inzvati izvi zvinoratidza hurumende isina hanya nevanhu, hurumende isingahwisisi kutambura kwavanhu mumativi nyemana yenyika yeZimbabwe. Nekuti haugonika kuti uti panowanirawo mai chekuti vazise vana kumba, nekutiwo panowanirawo baba chekuti vaendese vana kuchikoro, unotora ipapo usina kuvapa rimwe danho rekuti vatore. Zvatinoona izvi ndozvinoratidza kuti hurumende iyi hurumende yekumbunyikidza vanhu. haisi hurumende inoti pose painenge yatora danho danho rayatora ya rine kufunga kwakadzama kwekuti danho ratatora iri richasvitsa vanhu papi nekuti chatinotarisira kuhurumende yakangwara ndechekuti inoti kana yatora danho rekuti taakubvisa mavhenda mumigwagwa yoti takuwanirai pamwe pekuti munge muchishandira kwete kuti unopa vanhu kuti mazuva maviri oga chibva watora chimusika chako chiya nemadomasa aonga aodha aya anoti achiora kuti chienda unoenda kumba mangwana totuma chaiwo masoja kuti akurove murodhi hazvisizvo zvinoitwa nehurumende yegutsa ruzhinji hazvisizvo zvinoitwa nehurumende yavanhu ende hazvisizvo zvatakarwira madzisekuru edu nemadzibaba edu hondo yerusununguko nekuti takarwira hondo iyi yakarwirwa kuti munhu wose awane pundutso mukurarama kwake muno munyika hurumende inoratidza kuti haisi kuonazve mamiriro akaita upfumi hwenyika mamiriro akaita upfumi hwenyika nekuti ndemamwe mavhenda munoona kunze uku mavanhu vane madhigirii vanhu vakaenda kuzvikoro vanhu vane mabasa akawanda avanogona kunge vachikwanisa kunge vachiita mumaindastri asi hino indastri yakafa hino kumabasa hakuna kana mabasa anoita inga zvichitoitika zvatinoona zvichiitika mazuva ose vanhu vari mumabasa vari kutobviswa inonzi nechirungu retrenchment kutobviswa mumabasa nekuti nyika yedu haisi kukwanisa kukrieta maopportunities kubva ekuti vanhu vawane kurarama kwakanaka saka tinoti hurumende dei yafungazve yadzokera yanogara pasi asi ndo zvatogara tichitaurira vanhu kuti hurumende iyava munangagwa yatadza kuendesa nyika inomberi mazvita
avo inhengo yedare reparamende vari gweta vaagency gumbo vange vachitaura vari kuHarare nestudio 7 tombo tora befu zvishoma tichigadzirira vedare please don't go away we are getting ready to dive into the show if you are joining us please note we are streaming live on our Facebook pages VOA Shona VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now let's dive straight into it to discuss the status of persons with disabilities in Zimbabwe. Nasi tine rombo rakanaka, tine muyenzi ati shanyira muno mu studio, tina mkoma Maxwell Saungweme. This man is a development specialist. He is an expert in that area. We welcome you to the show, Koma Max.
Thank you so much.
We also have on the phone one of the people representing a group of people living with disabilities in Zimbabwe. I understand he is in Masvingo, the Disability Amalgamation Community Trust, the executive director Henry Chivanga. Tinavo pano zvakare pachirongwa vachivanga tinokuchingamidzai pa live talk
machita tinotenda kwazvo vakereke
aha regai nditange nemi vachivanga nekuti nyaya iri pano inobata imi kunyanya nevamwe vamunomiririra tisati tanzwa kune vamwe vedare vari pano this whole commotion yanga ichiitika last week iyi takanzwa zvakawanda tikaona zvakawanda pazvivhitivhiti pamasocial media pafacebook pamadandemutande pachitaurwa zvakawandawanda nemiwo takanzwa pamakakomendawo mazuva ari kumashurayo pamusoro penyaya iyi tingada kutanga tichibvunza kuti imi semunhu anomiririra kodzero dzevamwe vakaremara vachirarama munyika makatora sei chiitiko chakaitika ichi titangire ipapo
mazita zvikuru chokutanga zvabudisa pachena kuti nyika yedu noutungamiri huripo kunyange kuvanhu vangava mumatirepo utungamiriri ndingati utungamiriri across the board havana hanya nevanhu vane hurema vanoona vanhu vane hurema sezvinhu kwete sevanhu sezvinhu zvinogona kushandisiwa ngatiti mumanufacturing ngatiti mukubika masanganisiro amunoita zvinhu izvozvo kubudisa chamunoda kuti uchinge kufadzai imi ndiwo zvakabuda pachena kuti ruzhinji rweutungamiri hwatinako vane maonero iwavo vakatarisa vanhu vane hurema Saka mtaona kuti chiti kaichi chiri kureflecta the deep underlying issue zvirimo within society yedu kana vakatarira munhu ane hurema. Vachakazembera futi paissue yekuti hurema vachitarisa munhu ane hurema vanoiona secharity case. Vanoiona semunhu unoda kutobhidhwa zvimwe zvinhu. Havaoni munhu ane hurema semunhu ane kodzero. Ndakangofanana nevamwe vane kodzero dzavo. Saka chiitiko ichi mabudiro achakaita nehurukuro dzinouya nekumacontributions atinoona anobva aratidza kuti hatisatiwozve tasvika pakunzwisisa kuti hurema chii. Kunyange kushoko ramwari zvakare ava vanhu vakasika sezvizvi havana chavakatadza. NdiJesu waitotaura asi kuti simba ramwari rionekwe kubudikidza navo. Asi vanhu hatizvinzwisisi izvozvo, tinongoona sezvunhu.
Aha. Vachivhanga muri muparidzi muministiri iyi ndakubatai. Mashoko amataura akakura akasimba. I hope vedare vari panowo nevamwe vachapinda muchirongwa vanzwa kwamuri kubva nenyaya nekwamakananga. Tine rombo rakanaka. We've got a development expert in the building today. Mr. Saungeme, let me come to you. Manzwa zvataurwa navachivhanga nekuchema kwavari kuita nezvakanga zvichitika muboka ravo nevamwe vanoraramawo nehurema munyika. Do you think in Zimbabwe today there is that understanding and respect yekuziva kuti tine vamwe vanhu vari pakati pedu vanorarama vakasiyana nevamwe vachinongedzerwa mazita wayo kunzi hurema nezvimwe zvakasiyana siyana?
Yeah, I think maita basa vachivhanga nemataura amaita. I think the issue iripo kuZimbabwe ndeyekuti sezvataurwa navachivhanga, vanhu vemuZimbabwe vanotora vanhu vakaremara sevanhu vasina kukwana, sevanhu vasina zvakakwana kwavari, yet vanhu vatorinewo zvavanazvo uyezve vanhu vangori what I call differently abled from other people. But I think kusavatora, kusavakoshesa kunotangira kuhurumende yedu. Isi kutora matanho even ari mambotaura kuti tine zvisungwa zvatakasaina zvekuti remekedzewo vanhu vane hurema, but hurumende yedu haisi kukwanisa kudi kuensure kuti vanhu vakaremara vapiwa zvikwanisiro zvavanoda kuti vakwanise kurarama zvakanaka, vanhu vakaremara vakwanise kuwanawo maopportunities. Mukaona even manyorerwo akaita zvinhu either mumagwaro edu, mumabhuku, mastreets nechichi, munoona kuti hati accommodati vanhu vakaremara wese. And zvinobva pahurumende kuti haisi kuzvitora serious. Toenda even kumamember of parliament, even mukatasa representation in parliament, vanhu vakaremara havana kurepresentwa, which means zvoratidza kuti havana kurepresentwa zvakakwana, which means zvoratidza kuti zvinhu zvavo, zvishuwo zvavo nekodzero dzavo hadziremekedzi. Then tozotarisa zvakaita economy yedu, tine over 90% unemployment and vanhu vazhinji vari kutengesa vachiita sei. Imomo tinoona zvakare also vanhu vakaremara varimo, vanhu vanofanira kunge vachitobatsirwa, vachipiwa zvikwanisiro kuti vakwanise kutengesa zvakanaka, vakwanise kuita zvinhu zvavanoita zvakanaka. But kana tikatarisa hurumende yedu yakuti aiwa ngativhisei mavhenda, then toenda kumachechi, vanhu vekumachechi vanongoshandisa because nenyaya yenhamo nezviri kuitika muZimbabwe tinoona kuti kwauya machechi akawandisa aakungonyuka. Vanenge vazhinji vacho vanenge vachitsvaga kuita mari nenhamo dzevanhu. Saka vamwe vanotora ivo vakaremara vovaita semaobjects ekuti vaite mari, vakwanise kutaura zvakawanda, vachivatsikirira vasingavapi kodzero dzavo, but vachida kuita mari navo, vachiita mabhinda kwavanoita vachishandisa mazita evanhu vakaremara.
You raise very interesting points there. Tine rimwe rombo rakanaka zvakare. Koka mufundisi pano nekuti vafundisi vari kunongedzerwa nongedzerwa munyaya iyi. Mufundisi mwoyo muripo here?
Ndiripo baba, vakadi nevateereri vatarisi vose kwavari matima nenyika, ndinoda kutendana nababa vari padare anomirira avo vakaremara munyika yose. Nababa vachabva mukutaura apa, tinovakwasa vose
Right. Mufundisi moyo. Shondo rakapera. Takamboti mwini mwini tichitaura taura pae. Pataitaura nyaya dzechitendero zvedu. Tichiti hondo iri kumutswa kuHarare muri kuiona here iyo. Mukati imi maiona. Mukapatsanura kunaka kwazvo nemaonero amakaita. Zvino vanhu vane hurema vakazouya vochiti aiwa. Vanhu vemachecha vari kutamba nesu vachitiita nhambe tambe kuita isu masubjects ekuti varatidzane masimba nekuda kwedu nezvakanga zvotaurwa nevakawanda wanda. Imi vemachechi muri kunongedzerwa pano mumire wopapi savafundisi nevamwewo vari munyaya dzezvechitendero izvi tichitarisa upenyu hwevanhu vanorarama neurema nezvavari kunyunyuta nazvo izvi.
Mabvunzo akakosha zvikuru. Tekutanga sevanhu vemachechi vafundisi, tinoda vanhu vose, vanhu vakaremara nevanhu vose vasina, tingori vanhu vamwe, hapana musiyano ipapo. Tinovadisa zvikuru. Ndosaka musorai patinonamata poga poga tichitovanamatira each and every prayer. Tinotovaisa pamunamato vose ivavo. Hongu nauya akaitika ndeyekuti vamakandiwa vachiedzera nauye challenge 1 million. Vamakandiwa havana kureswa kutaura kwavakaita, asi pakazoita dambudziko rakazoitika ndepekuti pakazotaurawo vamwe vatungamiriri vakanga vachitiwo taurawo nevanhu vakadai vakadai vakadai, kana ivo vakazovafambisa zvakaita saizvozvo. Saka ipapo ndoo pakaredzori pakakanganisikawo zvapo. Hongu takapanzwa, tinopagamuchira ipapo. Asizi nerimwe divi, kune vanomirira vose vakaremara madisability akasiyana siyana, tirokisori kwasori nekuti Mwari anotida tose, hapana musiyano. Vatoriko vari madisability anotova mapastors, anotova maprofeta saizvozvo. Saka nhau ipo ndeyekuti nhau iyi yakanga yaisafanira kuva nhau yekuti ingava nhau yekuti tingagona kuva kurwa kupopotedzana kana kuti ingasvika payasvika. Hongu ingasvika zvayo, asi maitikira yakaita saijava makandi wavana kuveswa nokuti vakasheedzera, asi vakazosheedzwa vachiti tichauya nanhingi nanhingi, ndo vakareswa ipapo. Nokuti zvaisafanira zvazvo kudaro, asi iri zvakadaro ndoda kungoti sevanhu vose tiri vanhu vamwari, vanhu vanogona kutora semataurira avo avanoita, asi zvakaita kuti vanhu havana kufadzwa nazvo. Asi chiri zvakadaro mushoko raJehovha Mwari, Mwari ndewedu tose, Mwari aana kutisarudza, tingori vanhu tose, munhu saizvozvo.
Tombo kubata iwe ipapo, toda kuti ndidzokere kuna vachivhanga ndisati ndadzoka kuno kustudio. Vachivhanga muchiripo here?
Ndiripo zvokwadi.
Aha, manzwa zvataurwa nenyanzvi yedu yatinayo muno yedevelopment nezviri kutaurwawo namufundisi moyo avo. Ndoda kuti mudzoke zvakare ndikukandirei mumwe mubvunzo, mundibatsire titarise kuti zviriko here zvamunofunga imi kuti dai hurumende yedu nevatigerewo navo mumanharaunda vaita kuedza kubatsira kuti upenyu hwenyu husatorwa neimwe nzira asi hungotorwa hwakaenzana nokufananawo nevamwe vanhu. Nokuti ndinonzwa muchiti hakuna zvavanogona kuitawo vasina hurema zvamunotadza kuitawo imi nehurema hunotaurwawo.
Machita nemkoma ripapo. Chokwadi, pane magetsi mahombe anoda kuti ave anogadziriswa kuti munzwisise kuti mwana anodei kana baba vanodei. Munofanira kunzwa zvavanenge vachitaura kubva pakutanga sepfungwa yamunenge munayo kuti toda kufambisa zvinhu zvedu takamira takadai takadai takadai. Dambudziko rapinda munyika yedu ndeyekuti society yedu zvikuru kumapolitical parties, kupolitics, vakona kuva vanoimpresa vanhu vane hurema vachivainkluda mumapolitical leadership positions. Nokuti dambudziko riripo nderokuti izvozvi mambototaura nyaya yepersons with disability bill radambubhada kugwa rasiyana nechimiro charanga rinazvo nemhaka yekuti zvakataurwa nevanhu vakaremara hazvisi kuhwipa kunyange nemupariyamendi yedu, asi kuti votoda kuita zvavanoda ivo zvavanofunga kuti tinoda asi zvatakataura isu kuti isu tinoda kuti zvimire zvakadai hazvichina basa kwavari dambudziko ndiroro kuti hatina vanhu vari semakansera maMP vedevelopment vatombototaura izvozvo hatina representation zvichireva nyange pfungwa padzinoumbwa dzokuti tosumudzira nzvimbo sei pfungwa padzinosumudzwa dzokuti zvikoro zvedu zvosumudzirwa sei zvipatira zvedu zvosumudzirwa sei makliniki munharaunda mumakomiti iwawo haugoni kuwana munhu ane urema arivo mumakomiti aya kuti vaise input iri maringe nokuti sevanhu vane urema tinoona sekuti nzvimbudzi zvenyu mavatira amunozviitawa inochakurawo kuti une uchee agogona kutenderera agopinda imomo madini kuisa zvituro zvokutumbira mumatoireti iwawo kuitira kuti uye ari pauchee unogona kuzozvibatsira achingobva pauchee achinda pachituro chinenge chakatumba mhura vamurakatii saka muchaona kuti kose izvozvo zvinhu nemhaka yekuti vanhu vakaremara havasi mumakomiti anoronga nezveutungamiriri hwenzvimbo ngezvinhu zvavanoshandisa everyday saka kana izvozvo zvose zvisipo hatina tarisiro yekuti tinganzwikwa sevanhu vane urema kodzero dzedu dzigovawo dzinonyatsa kucherechedzwa by the way isu kudisability amalgamation community not disability rights are human rights munonyanya kutresa izvozvo kuti vanhu vasaona sekuti they are doing a favor kuvanhu vakaremara ndokamwe dambudziko guru ratinaro tinoonesa sevanhu vanototi kana ndikati ndoda kuenda kuchikoro ndionekwa sokunzi ndahubva urombo kuti ndiende kuchikoro yet ikodzero yangu yekuti ndiende kuchikoro sekodzero yakangofanana noumwe asina urema saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti ngatiisei vanhu vane urema muutungamiriri wezvinhu zviri munharaunda yedu vanhu ngavadzidze kuti tinodawo kunyange makansera vanhu vane urema kuti vagone kuisa input mumitemo yemumakanzuro edu nemamandisirwo anoitwa makanzuro edu ngavapindewo mupariamendi vagone kuti panodzeyewa mitemo by the way disability issues are cross cutting mumaministries ese saka panenge pachidzeyewa mitemo iya input yevanhu vane urema inoonekwa ichipinda kuitira kuti akaita mutemo uye mutemo wechiterere usingasiyiriri vamwe kunze kana kushinyisa vamwe kuti vatadze kuti vava vanoparticipeta mudevelopment yenyika yavo kuisumudzira neunyanzvi hwavanahwo noutesvi hwavanahwo
vachivhanga mataura mashoko akawanda akakura tinodzoka kwamuri nguva yedu inogona kuzotiperera regai timbodzokazve kuno kustudio and I would like to pose another question to you Mr. Saungweme based on what Mr. Chivanga has said his concerns and the issues he is raising here which I think are very valid is there something that development practitioners and experts and organizations are doing to work with government or to advise government or stakeholders in this industry to say how best can we help the disabled people to have a voice that he says they don't have, to be in political spheres that say that he says they cannot be part of, to have access like everybody else without being judged and no one feeling pity for them.
Yeah, I think that's a very important point. It's also up to the government of the day. Zimbabwe is a very rich country with a lot of mineral resources, with a lot of resources which are being wasted. Tichonano achitengerwa mota every day, wasina zvavanenge vaita. So if our government was really serious in terms of including everyone. I think amunanga gwanotaura hysterical achiti carrying along everyone, not leaving anyone behind. But tinoona kuti vanhu vane hurema vari kutosiiwa kumashure. Yet hapana chatisina seZimbabwe dai taida kuti vanhu tifambe nevanhu vane hurema nevanhu wese. Because kuti development is development, you need to include everyone. Mafana wanga mchifamba nevanhu wese wona kuti vanhu vese vaenda zvakawanda zvinogona kuitwa semapoka ana Mr. Chivanga disabled people vanogona kubatanawo nevamwe nevanhu vedevelopment nemamwe NGOs kutonyora atotai maposition papers ekupresenta kumapolitical parties ari kuda kutungamira nyika kuti these are our minimum demands sevanhu vari disabled. Toda kunzwa kuti what are you going to do for us? How are you including vanhu vari disabled in my party structures? Because I think it's not tangira even my party structures. How are you involving vanhu vari disabled pamunoselecta macandidates enyu? How are we including them patoita macandidates emaminister, MPs, councillors and so forth? And how do we ensure that the voice of one who is disabled is carried along? There is no reason in Zimbabwe why we shouldn't be providing for the disabled. We are quite a rich country. And now with where the world is going, where my Western countries are in Botifada, Chitipa Mari are looking inward in their countries and withdrawing aid from Africa and from countries like Zimbabwe, we really need to look from within to say of the resources we have, what are the quota of those resources we need to provide to enable the disabled to also have an equal playing field in a competitive environment. Because as Wachivanga have said, being disabled does not mean you're unable to do anything. One who are disabled can do anything, can run the country, can do all jobs which everyone else is doing. It's a question of us, I think, working together as civil society, as development practitioners, as politicians and policymakers to ensure that we provide an enabling environment and framework for the disabled people to also thrive in Zimbabwe.
Mm-hmm. Yeah. All right, let's hold it there. Tichadzoka tichipendera chirongwa. Mufundisi Moyo, ndirikukupaiwo minute imwe chete kuti tese tigogona kuwana minute yokuvhara chirongwa. Muchipindura kuti shoko ramwari rinoti kudini pamusoro pehurema, mobva mapenderawo imi ndokupai minute tigopawo vachivhanga namukoma Max Mukana.
Chandinotira pashoko raJehovha Mwari panhau yevakaremara. Mwari anovada vose. Kana tikatarisa mubhuku ramwari rakanyanya kunyorwa zvikuru pamusoro pevakaremara, Jesu achibatsira achivaporesa vazhinji vavo. Tinoziva tose kuti hakuna munhu asingadi zvakanaka, vanotore zvakanaka, asi nokuitika kwazvakaitika nazvo ndozvati sori kwasori kuhama dzedu dzose dzakarwadziwa nezvakataurika. Nokuti vakataura vacho matauro avakaita kuti vanotora nenzira yakanaka, kwakuti kana makaona vaakuchemera padare guru repamhepo kwazvo vakarwadziwa. Asi Mwari anoti anoda vanhu vose. Vanhu vose ndevamwari, tose tiri vanhu vamwari. Mwari kana achitiona anotiona takafanana tose. Haasarudzi kuti uyu ndiani kana kuti ndiani, nokuti pamweya tiri vamwe, tingasiyana zvedu pamafambiro kana panyama, asi Mwari denga anotida. Tandoda kukurudzira zvikuru kunyika yeZimbabwe, kana pane ramangwana zvinga zvazoitika, tinokurudzira kuti ngazviitwe nenzira yakanaka. Nokuti zvinhu zviya zviya zvakaitwa nenzira yakanaka, asi vakazouya vachikatuna ndeavo vakanga munhu adaidzira kuti kune
munobva matora pulpit, mobva maparidza zuva rese. Chiregai tikudamburire ipapo. Vachivhanga, shoko rimwe chete rekupedzisira tipendere chirongwa. Taakupedza zvedu mashoko amungasiyire mhuri yeZimbabwe. Mapupipupi. Vachivhanga vabva vadonha zvisinei. Let's give the last minute opportunity to our in-house guest, Mr. Maxwell Sangweme. In short, your last words as we close.
Yeah, my last words are, Zimbabwe, there is no way we can develop as a nation. Hapana kwatinosvika kana tichisiyirira vamwe vanhu, especially vanhu vanorema kumashure. Even patoziva zvemachechi kana kuti kupi kana mubhaibheri, tinofanira kunge machechi ari nzvimbo dzekuti vanhu veurema vanowana zvavanoda, vanokwanisa kuita zvavanoda. Tinofanira kunge
Wow. Yeah. Unfortunately, man, we run out of time, but hey, thank you very much for being on the show. And viewers and listeners, this is the end of the day. We will be back again next week with more shows. Signing off in Washington, D.C., this is Evans Zininga.